chatinoziva parizvino ndo ndeche kuti musangano sekuziva kwenyu kuti ndiwo musangano mukuru munyika yeZimbabwe ndiwo musangano woruzhinji musangano une pfungwa yekuti zvakangokosha kuti vose vangava muri mumusangano uye vanga vachisangana havo nezviningampinyi zvavanazvo kuti vadzoke kumusangano nokuda kwemabudiro avakamboita nemhosva dzavakapara nekukanganisa kwavakaita gore remusangano panguva iyoyo vangasununguka zvavo kudzoka mumusangano asi mukudzoka uku ngavadzoke vachizivawo kuti zvavakaita hazvifaniri kuzodzokororwa zvekare musangano haufaniri kuzonyonganiswa mukubatana kwavo vose vanoda kudzoka vakasununguka kudzoka zvavo sokungotambira kwatiri kuita semusangano vose vari kunze kwomusangano vanga vasimbori nhengo dzemusangano vari kubva kumapato akasiyana siyana ko zvava kuzikanwa kakuti musangano unonomusha ndopamupa pemunhu wose saka naizvozvo tikati vana vasadzoka kumusha vanoendepi musango vanototirika nekuti tinoziva kuti vanotaura nemumwe muromo yavo kuti kunze uku kunotonhora saka regai vana vavo vadzirwe asi mukudzivirwa wochingochengetedzawo gara remusangano.
Pane vamwe vaipomerwa mhosva dzekutungamira kunyonganisa musangano weZANU-PF zvakaita sevamwe vanonzi vaitungamira chikwata cheG40 vanongokwanisa here kungodzoka vachingoitawo sezvamuri kutsanangura izvozvo?
Vanoda kudzoka kumba sokutaura kwandaita vakasununguka zvavo asi pakati pavo hapashainyanya nhundira matsime dziri kuramba dzichituka musangano nokutuka nyika nokutuka hurumende kudzoka kwacho kungava kudzoka kune mazvo here sekuona kwenyu chero ndimi muri kutibvunza zvinongoonekwa kuti avo havasati vadii havasati vane pfungwa dzokudzoka uye zvekare chando hachisati chanyatsokuvarova asi tinongoima muri kuziva kuti sama yapera takupinda munguva yachando kana vodzoka zvavo panguva kana vakuru vemusangano vaona zvakakodzera kuti vadzoke vangadzoka havo vane mhosva dziri kumatare mhosva enyika hazvirevi kuti mhosva idzodzo dzapera nekuda kwokuti vadzoka musangano ndangoti ndipajekesei.
Kune vanhu vakaita saprofesa Jonathan Moyo, vaSevia Kasukuere, vaWalter Muzembi navaPatrick Zhuwau vakatopedzisira vatiza munyika vachiti vaitya kushungurudzwa. Vanokwanisa here kungodzoka mumusangano sezvamuri kutsanangura izvozvo?
Hapana pakati pavo ari muupoteri. Vanhu vakatiza mhaka nemhosva dzavakapara kunyika dziri kumatare edzimhosva nekumapurisa uye nekumaanticorruption commission dzinosanganisira uori kunyanya. Saka vanganyepa zvavo vachiti vakatiza havana kutiza kutongi weZANU-PF havana kutiza kutsvanyirirwa nekuti new dispensation yakazosara yosvika vamunangagwa vakazoitwa sionini pachigaro vanguri vaenda zvavo samakwara vana vaingoitamba havo nhodo vachitambira paruvato vachiitira tsvina paruvato vasingazivi kuti murawo unofamba sokudii. Zvino vakaita seivavo vakaita sana Jonathan Moyo tichiona kutuka kwavanoita musangano tichiona zvekare kutuka kwavanoita mutungamiriri tichiona kutuka kwavanoita nyika yeZimbabwe nokusapota kwavaya kuita zvirango zvoupfumi nokushanda nenyika dzemadokero kuti zvirango zvirambe zviripo tiri mukukashwa mazwa kuti zvataimbouyirana vachiri maminista emakukota emapolitburo vachiti zvirango ngazvibve chazochinja chii kuti kubuda kwavo munyika nokuzingwa musangano kwochireva kuti zvirango zviya zvavaimboti ngazvibve zvaakuchifanira kunge zviripo zvekare zvinotiratidza kuti chero naivowo havana kana contribution yavangaisa kumusangano ine musoro nokuda kwokuti vane confusion pache zvavo zvavanomiririra so far hazvina anozviziva saka kana vakaramba vachiita mabasa eunhundura matsime umarapatsetsetse wokutsoropodza musangano noutungamiriri nokutsoropodza nyika nezvisungo zvayo zvinongotitaridza kuti vachine nguva vachivhuvhunga nechando vari kunze kwemapapiro emusangano.
Tiri kunzwa kuti kune vamwe vakuru vakuru muZANU-PF vari kupokana neiyo pfungwa yekuti vakanga vambobuda vachinzi ndeveG40 vadzoke zvakamira sei?
Ndinotenda nemubvunzo wenyu mashoko iwayo ari kubva kune vanhu vari kunze kwomusangano nokuti kubatana kuri pakati peutungamiriri hwemusangano kubatana kunodakadza kubatana kunopa simba kubatana kuri kusaka kuti nyika ifambire mberi ndokusaka muri kuona musangano wokungoita zvienda nakuenda uchingoenda uchingoenda nokukura nevamwe vachitouya imhaka yokuti vari kuona kukosha nokubatana kuri musangano nguva yezvipoka zvipoka kana yefactionalism hapasisina vakuru vese vakatenderana kuti kandidheti yomusangano ndivamunangagwa muna 2023 zvekare musangano wese kunyange vari mupresidiamu vanowirirana kuti Basa redu isu sundere kuseva nukutungamira soku zizizi kwa nukurua ya kwa takai kwa nukutungamira ya hipo. Na hizo zoa pana kupokani.